Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chivabvu 3, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza zuva rekutorwa kwenhau kwakasununguka, hurumende ichiti yaita zvakawanda kugadzira nhandare inoshandika nevatori venhau. Kudomwa kwaamai Pamela Tremont semumiriri weAmerica muZimbabwe kunotambirwa nedare reSenate renyika iyi. Hurumende inoti vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe mumaruva nemumaguta nemadhorobha vanoda rubatsiro rwechikafu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nasi yabatana nepasi rose mukucherechedza zuva rekukurudzira kuremekedzwa kwekodzero dzevatori venhau reWorld Press Freedom Day. Hurumende yava Emmerson Mnangagwa ichiti vatori venhau vari kushanda vakasununguka munyika. Mutori wedu wenhau Passmore Ndlovu anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko kuvatori venhau ekucherechedza zuva iri, gurukota rezvekuburitswa kumashoko vaJane Van Muswere vati hurumende yaita zvakawanda zvinoita kuti vatori venhau vashande vakasununguka kuburikidza nekudzika mitemo inobvumidza kuti vatori venhau vashandire munharaunda dzakasununguka dzakachengetedzeka uye dzinobvumidza kukukwidzana kuitira budiriro yemapoka ose enhau pamwe nekuvandudza mitemo inokanganisa kushanda kuvatori venhau vakasununguka yakaita seaccess to information and protection of Privacy Act kana kuti AIPA. Vatiwo hurumende iri mubishi kuvandudza mitemo yakaita seZimbabwe Media Commission Act neBroadcasting Services Amendment Act uye iri kuongorora bhiri rekushanda kwevatori venhau reMedia Practitioners Bill.
As we commemorate this important day, the government of Zimbabwe is amending the Zimbabwe Media Commission Act and the Broadcasting Services Act, and also the Media Practitioners Bill is under consideration. The amendments will professionalize.
Tichipemberera zuva reWorld Press Freedom Day, hurumende iri kuvandudza mitemo yakaita seZimbabwe Media Commission Act neimwewo nechinangwa chekusimudzira chikamu ichi pamwe nekuona kuti vatori venhau vakasununguka uye budiriro.
Asi vaimbove mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change CCC vaNelson Chamisa vati kodzero dzevatori venhau munyika dzinofanirwa kuremekedzwa. Vachinyora mumashoko avo ekucherechedza zuva reWorld Press Freedom Day padande mutande reX iro raimbonzi Twitter, vaChamisa vati rusununguko rwevatori venhau pamwe nekuremekedzwa kwebasa rekutorwa kwenhau zvichachengetedzwa muZimbabwe itsva. Sangano reMisa Zimbabwe rakacherechedza zuva reWorld Press Freedom Day neZuro muHarare. Murongo wemabasa musangano reMisa Zimbabwe vaMalvin Mukudu vanotiwo vatori venhau vachiri panjodzi kubva kune avo vanobata mabasa anokanganisa nharaunda nekushanduka kumamiriro ekunze vakaita semakorokoza, vachiti sangano ravo rakatotambira zvichemo zvemhando iyi.
Vanhu vakadaro vanonge vasingaduti vatori vedu venhau vazvibuditse pajekerere. Naizvozvo kuno vatori venhau vanokomplaina kana kunyunyuta kuti vanenge vakumbunyikidzwa kana vachinge vabuditsa nyaya dzakadaro.
Achipa maonero ake pamusoro pezuva iri, mutori wenhau wechidzimai Rumbidzai Mashaya Hanya anoti pare zvino vatori venhau vakasununguka zvikuru kana zvichienzaniswa nemakore mashoma apfuura, asi achikurudzira vatapi venhau kuti vashandise mukana uyu kunyora nyaya dzinosimudzira runyararo pamwe nekugadzikana munyika.
Ngatitore nhau dzedu zvine ungwaru uye zvine unyanzvi unoita kuti tikurudzire nyaya yerunyararo nekugara zvakanaka mumatunhu edu atiri.
Mukuru weMedia Alliance of Zimbabwe vaNigel Nyamutumbu vaudza Studio 7 kuti zuva reWorld Press Freedom Day rakakosha nekuti rinopa mukana kumasangano enhau kuti vatarise nekungorora kodzero dzevatori venhau pamwe nekukurudzira hurumende kuti ichengetedze kodzero dzavo. Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Union of Journalists vaPerfect Hlongwani vanoti kunyangwe Zimbabwe iri kuedza kuvandudza mitemo kuchengetedza kodzero dzevatori venhau pachine zvakawanda zvainofanirwa kugadzirisa kuti vatori venhau vasununguke.
Asi tinofungidzira zvekare kuti tichine basa rekuita kuti vatori venhau vange vachiita basa ravo vasina kumbunyikidzwa, nyaya dzekurowa dzekusungwa nekuita sei.
Muzinda weAmerica muZimbabwe wabatanawo nesangano reCenter for Innovation and Technology kana kuti site rekuvulawayo kucherechedza zuva iri, muzinda uyu uchitenda vatori venhau nekukurudzira kutapwa kwenhau nenzira inovandudza hutano pamwe neutongi hwejekerere. Dingindira regore rino rinoti a press for the planet, journalism in the face of environmental crisis, iro rikupa kurudziro kuvatori venhau kuti vatarise nyaya dzakanangana nenharaunda nekushanduka kumamiriro ekunze sezvo riri gore renzara. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pas Monhlovu.
The Voice of America,
Komiti yedare reSenate muAmerica inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika yazivisa nezvekutambirwa nedare reSenate nezuro kwekudomwa kwaamai Pamela M. Tremont vekuVirginia semiriri weAmerica muZimbabwe. Amai Tremont vakadomwa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden munandira wegore rino, zita ravo rakaendeswa kudare reSenate iro rakazotambira kudomwa kwavo nezuro kuburikidza nekuvhota kwenhengo dzedare iri. Mumiriri weAmerica muZimbabwe wekupedzisira anga ari vaBrian Nichols muna 2021 vasati vadomwa kuve mutevedzeri wegurukota rinoona nezvedunhu reWestern Hemisphere. Mamiriro ehuori muZambia anoratidza kuti zvinhu zvashanduka mune zvakanaka kekutanga mukati memakore gumi sezviri kutaurwa nesangano reTransparency International Zambia. Vakuru muhurumende vanoti kuzvipira kwavo mukusimbisa kuteverwa kwebumbiro remitemo nejechetere mukurwisana nehuori zvave kubhadhara. Mukuru weTransparency International muZambia vaMoris Nyambe vakaudza VOA vari muLusaka kuti mamiriro enyaya dzehuori anobuda mushure metsvakurudzo yakasimba yakaitwa pachinhano chepasi rose. Vakati ndiyo nzira inonyanyoshandiswa kupima huori muhurumende pasi rose. Vanyambe vanoti
Zambia has actually improved by 4 points.
Zambia yakakwira pamusoro nemapoints mana kana tichitarisa pazvibodzwa. Iye zvino zvibodzwa zveCPI zvinobvira pachimwe chete kusvika kuzana 1 to 100. Zero inoreva kuti munenge makatonyanya kuipa munyaya dzehuori. Mumakore gumi adarika Zambia yakambotanga ichidzikira, ichizoti mumakore matatu adarika takaramba tiri pazvibodzwa zvemakumi matatu kubva muzana. Iye zvino tasimuka kuenda pazvibodzwa makumi matatu nezvinomwe.
Sezvinotaurwa neTransparency International, nzira yekupima nayo huori yeCorruption Perception Index kana kuti CPI inoshandiswa kuronga nyika nemamiriro ehuori muhurumende sezvinoonekwa neongororo dzenyanzvi kana tsvakurudzo yezvinobva muvanhu. CPI inotara huori sekusashandiswa nemazvo kwemasimba anenge akapiwa munhu iyewo zvigutsa pachake. Gwaro retsvakurudzo rakaitwa muna 2023 neIMF pamusoro pematongerwo eZambia nehuori rinoratidza kuti huori unofungidzirwa kuti wakakonzera kuwedzerwa kwemitengo nevaida kuita mabasa akawanda epamusoro-soro pamwe nemabasa ekuvaka munguva yava Edgar Chagwa Lungu semutungamiri wenyika pakati pa2015 na2021. Gwaro iri rinoenderera mberi richiti nzira dzakawanda dzemari dzezvirongwa zvekuvaka zvivakwa zvakaitwa semigwagwa ndidzo dzakaonekwa sedzaipa mikana yehuori. Kunze kwekukanganisa upfumi hwenyika, sangano reZambia National Women's Lobby iro rakazvimirira richirwira kodzero dzemadzimai rinoti vatungamiri vechidzimai muZambia vasangana nezvimhingamupinyi zvine chitsama mukuti vapinde mune zvematongerwo enyika nekuda kwehuori. Amai Juliet Chibuta vanove mukuru wesangano reZambia National Women's Lobby vanoti
It's now responding to what we have been advocating for. yave kutedzera zvatagara tichirwira. Tagara tichirwira kuti huori huderere kuitira kuti madzimai ashande akasununguka munharaunda isina huori, nekuti huori unoderedza uwandu hwemadzimai anopinda mukutonga nezvinhano zvehutungamiri.
Kubva zvavasarudzwa kupinda pachigaro vachishandisa nyaya yekurwisa huori, mutungamiri weZambia vaHakainde Hichilema vakavimbisa kuparadza huori. VaFelix Ngulukusa, munyori mukuru mubazi rezvemari, vakadzokorora zvakare kumusangano uchangobva kuitwa muWashington kuzvipira kwehurumende yavo kurwisana nehuori. Vangulukuza vakati,
"We have established the interagency.
Takaumba boka remapazi akasiyana siyana anoshanda pamwe kuitira kudzosa upfumi pamusoro pekomisheni inorwisana neuori. Takasarudza masangano angangosvika kumakumi maviri nerimwe ari mumapazi anoona nezvemutemo nemamwe mune dzimwe nzvimbo dziri kubatsira mukuedza kudzosa pfuma yose yakawanika kubudikidza neuori."
Vanotsoropodza mutungamiri wenyika vaHakainde Hichilema vari kupenga kuti kusungwa kwevari kupomerwa mhosva dzekuita zveuori kwanga kuchingoitika chete kwakanangana nevanopikisana navo mune zvematongerwo enyika, vachikutsanangura sekupuma uroyi vaive muhurumende yadarika. Muna 2022 vakuru muhurumende yeZambia vakaumba dare rinobata nyaya dzezveupfumi nemari kuitira kukasika kutongwa kwenyaya dzehuori. Hapana vati vawanikwa vaine mhosva kusvika pari zvino. Nyaya iyi yabva kuna Kathy Short, mutoro wenhau weVOA News ari muLusaka kuZambia. Vari kutarisirwa kumirira bato remaRepublicans musarudzo yemutungamiri wenyika vaDonald Trump vanoti kana vakasarudzwa vachamisa zvakare pazuva rekutanga kwehurumende yavo kupinda muAmerica kwevanhu vanobva kune dzimwe nyika dzine vechitendero chechiMoslem wakawanda. VaTrump vakazvibozviita pavaive mutungamiri weAmerica zvikakonzera mutauro mukuru, asi mutemo uyu wakazoshandurwa navaJoe Biden. Tanonoka Wande weStudio 7 anotipa nyaya yabva kuna Scott Stens weVOA.
Pavakanga vachitsvaga rutsigiro rwekuva mutungamiri wenyika pekutanga mugore ra2016, vaTrump vakavimbisa kuvandudza mashandiro anoita bazi rezvokupinda nekubuda kwevanhu muAmerica reUnited States Immigration Services senzira yokuvharirira kunze matororo anobva kunyika dzechitendero cheIslam.
"And we will keep radical Islamic terrorists the hell out of our country."
Tichaona kuti vanopfurikidza mwero vanobva kunyika idzi havapindi munyika yedu. Hapana chimwe chatingaita.
Vave pachigaro vaTrump vakamisa kupinda kwevanhu muAmerica vanobva kunyika nomwe dzezvechitendero cheMoslem vakawanda, izvo zvakakonzera kuratidzira nekuenda kumatare kwemasangano anosanganisa reAmerican Civil Liberties Union. Vali Glenet veAmerican Civil Liberties Union vakati,
"If there are real threats,
kana pane kutyira tyira kuripo, zvinofanirwa kuongororwa, asi hatifaniri kufungira kuti vamwe vanhu kana vechimwe chitendero vanotyisa kupfuura vamwe."
Nyaya yokurambidzwa kwevamwe vanhu kupinda muAmerica yakanzvikwa kubva mudare repasi kusvika kudare repamusoro-soro muAmerica reSupreme Court, uko vatongi vakawanda vanocheketedza tsika nemagariro vakazvitsigira, izvo zvakapembererwa navaTrump padande mutande uye nekumuzinda weWhite House vachiti,
"Tinofanira kusimba uye tinofanira kuva takachengetedzeka."
VaJoe Biden vakatsvaga rutsigiro muna 2020 vachipikisa kurambidzwa kupinda kwevanhu uku navaTrump vachiti,
"You don't have to accept the president who promulgates hatred and exclusion."
Hapana chikonzero chekutsigira mutungamiri wenyika anopeshedzera ruvengu nerusaro raganda kuvanhu vechiMoslem.
VaBiden vakatangazve kubvumidza vechiMoslem kupinda muAmerica muna 2020 vave mutungamiri wenyika. Zvino mushure memakore mana vaTrump vakaudza vatsigiri vavo mudunhu reWisconsin svondo rino kuti zviri kuitika mudunhu reMiddle East iko zvino chiratidzo chikuru chekuti vanhu vekunyika dzechiMoslem ava varambidzwe kupinda muAmerica zvakare vachiti
We do not need a jihad in the United States of America.
MuAmerica hamudiwi chimurenga, asi hatidi kuti maguta edu ave nzvimbo dzinodzidzisa pfungwa dzekupfurikidza mwero. Naizvozvo pazuva rekutanga kutonga, ndichamisazve kupinda kwevanhu ava muAmerica uye ndicharambidzavo vapoteri kupinda munyika pamwe nekuona kuti vanopfurikidza mwero havapindi munyika yedu sezvandakamboita.
Mukutsvaga rutsigiro vaBiden vanotaura pamusoro pezvakaitirwa America nevanhu vakabva kune dzimwe nyika vachiudza vanobetsera nemari yekutsvakisa nayo rutsigiro kuti dzimwe nyika dziri kunetseka nekuti dzinotya nekusarura vanobva kune dzimwe nyika. VaBiden vanoti China pamwe neJapan, Russia neIndia dziri kusara shure mune zveupfumi nokuti vanotya vabva kure havadi vekune dzimwe nyika. VaBiden vanoti vekune dzimwe nyika vanosimbisa America. Ongororo yakaitwa muna kubvumbi neHarvard Capps Harris inoratidza kuti kupinda munyika kwevanobva kunze nekukwira kwemitengo yezvunhu ndidzo nyaya dziri pamusoro-soro pevavhoti vemuAmerica. Nyaya iyi yatumirwa naScott Stearns weVOA, maiverengerwa naTanonoka Wande weVOA Studio 7 kuWashington DC.
Hurumende inoti vanhu mamiriwe nematanhatu vari kumaruwa vanoda rubatsiro rwechikafu nechimbi-chimbi. Panguva iyo varimi vegorosi vakawanda vemunyika vari kuchema kuti havasati vabhadharwa mari dzavo dzegorosi ravakaendesa kuGrain Marketing Board kana kuti GMB, izvo zvichaita kuti varime ndima diki dzegorosi remwaka wechando. Nonurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevamwe varimi kuchinhoi nezuro, gurukota rezvekurima Dr. Enchias Masuka vakavhuma kekutanga kuti vanhu vanosvika mamiriyoni matanhatu kana kuti 6 million pamamiriyoni mapfumbamwe kana kuti 9.2 million vari kumaruwa vanoda ruyamuro rwezvekudya kubva iye zvino kusvika gore rinouya muna kurume.
We now know 6 million of the 9.2 million in rural areas who need support.
Iye zvino tave kuziva kuti vanhu mamiriyoni matanhatu kubva pavanhu mamiriyoni mapfumbamwe vari kumaruwa vanoda ruyamuro rwezvekudya kubva iye zvino kusvika gore rinouya muna March.
Vakati vamwe miriyoni imwe chete nemazana masere kana kuti 1.8 million vanoda ruyamuro rwezvekudya mumaguta nemadhorobha vakavavimbisa kuti hurumende itatsvaka mametric ton zviuru mazana manomwe nemakumi matatu nezviviri kana kuti 732,000 metric tons zvechibage kuti vanhu ava vakwane. Uko varimi vegorosi vari kutarisirwa kurima mahekitiya anosvika zviuruzana nemakumi maviri kana kuti 120 hectares izvo vanoti hazvisi kuzokwanisika nekuda kwezvikonzero zvakawanda zvinosanganisira kusapiwa mari dzavo dzegorosi ravakaendesa dzisati dzabhadharwa, mvura yekudiridzisa shoma iri mumadhamu, kubiwa pamwe nekufa kwepombi dzemadiridziro uye kushayikwa kwemagetsi nguva dzose. Varimi ava vanoti chinoshamisa ndechekuti matambudziko aya haasi matsva asi hurumende iri kutadza kuagadzirisa. Murimi ane mukurumbira munyika vaRichard Ziki, avo vanorima vari kumhangura mudunhu remashonaland west, vanoti varimi vakawanda kusanganisira naivo vachatadza kurima nzvimbo yavanga vakatarisira nekuda kwemvura shoma uye nekushayikwa kwemagetsi.
Madhemuzi haana kunyatsozara endi mabhohozi wotatebho amshuwa yakadzika.
Mumwe murimi wekumazowe mudunhu remashonaland central vatrust mudzimu irema avanorima gorosi vanoti michina yemadiridziro yasakara zvakanyanya uye kuigadzirisa zvinodhura sezvo vachibhadharwa mari shoma pazvirimwa zvavanenge vatengesa iyo inononoka kuuya. Mumwe murimi wekuhurungwe mudunhu remashonaland west vanga zibi ngokodo vanoti midziyo yemadziridziro iri kubiwa kana kutanhaurwa zvimwe zvekuti yakawanda yacho haichashanda uye inogara ichingofa.
Dambudziko redu rahombese chairo chairo vandalism irrigation ikuti
mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union kana kuti ZFU Rapo Zakaria vanobvuma kuti varimi vakawanda vasati vabhadharwa vachiti kusabhadharwa nenguva kunodzorera urongwa hwekurima kumashure uye kuwisira bhizinisi rekurima pasi.
Murimi ari kuita bhizinesi kana mubhizinesi ukashandisa mari ikasadzoka nekutengeswa kwezvinhu paukagadzira kana zvaukarima kureva kuti bhizinesi rako raakutowira pasi.
Gurukota rezvekurima vamasuka vakabvuma pavaitaura nevamwe varimi kuurungwe Chinoi neBhanget neZuru kuti varimi vakawanda vasati vabhadharwa mari dzavo dzinodarika madhora ekuAmerica mamiriyoni makumi matatu nemana kana kuti US$34 million pamwe nemari itsva yemaZimbabwe gold inoita zviuru mazana maviri nemakumi mashanu kana kuti 250,000 ZiG. Varimi vegorosi vari kutarisirwa kuwana mametric ton anosvika zviuru mazana matanhatu kana kuti 600,000 metric tons gore rino kubva pamametric ton zviuru mazana mana nemakumi matanhatu ane zvinomwe kana kuti 467,000 metric ton dzakawanikwa mwaka wapera. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzekurima dzakaita sava Edmo Mazarure dzinoti zvinongove zviroto nekuda kwematambudziko ari kusangana nevarimi munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nonorai Jena.
Yave nguwe nyu watereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Munotamba here anhu aMwari Zimbabwe yose. Dongo unzwa pfungwa yekuti Studio 7 materekerera. Pa 30 minutes munotadza kupedzimba nhau dzemuZimbabwe maakutaura zvekumanda uyu ndizvo maitaura zvekuDRC. Mopedza futi motaura futi kuti tokupai nhau dzedzimwe nyika. Kanjani stanga tichidzizwa apa paEastari Station yenyika yeDubai? Aiya aMwari.
Vanhu tingangozvinetsa zvedu naChiwenga. Chiwenga pfungwa dzake dzakangofanana nemafambiro anoita kamba. Ndiye munhu asina kana fokasi zvachose. Ende nyange mukada kuti muteerere zvimwe statement zvaakapa panyaya yezvemabhondi, haitokuti kana kutaura chirungu moti motungamirwa nemunhu asingagoni kutaura chirungu anoenda kupi kwaanoenda nemi. Bofu ringatungamira mama mwapoferi. Siyanai naye uyawe akakundikana paakagara atora nyika akapa kuno umwe munhu instead yekuti dei akabata matomari evanhu vakaenda pamaelection. Uya ndiye munhu asina kana chaanoziva, uya musamunetsana naye zvenyu. Totoshaya kuti iye zvaanozviti vice president, iye vice president ndipapi munhu asina kana chaanoziva.
Apo paStudio 7 vaBlessing Zulu chonga kandimiri kanonga wande makadini vakuru wangu riri seiwo basa. Isu basa kuno shoma nezvishoma kutorwadziwa nenzara iri kumusha yatiri kunzwa, uye mukuru wedu vagarwe vachitenga mota dzinodhura vachipa machifi vachitadza kutenga chikafu vachipa vanhu. Koma election edu akanzi chine vesadhaki tiri kumada kama fresh elections edu. Ko kuzoputsa dzimba dzedu dzatiri kuvaka tiri kuno kudiaspora ndicho chii zvewashayiwa zvokuita here? Dini fanjo padurban apo ndichiti pari sei padheni pangu pasuvheira apo.
Indetwa pasta chitemerere nhau zvikunzi zvekuti munyika muno vanhu ava hurumende iyi nokudzvanyirira chete vamwe vanhu chete. Saka problemu yakuitika ndeyekuti wada kureiza mari anzi ZBC isati tere ZBC hapana chaunonzobva ZBC. Wada kuti munhu wese abhadhare mari yeredhiyo. Ko kana sina redhiyo mumota ungobhadha chete here? Varungwa nga right. Ava vaiti varume vanodzvinyira vanhu ava. Hapa unodzvinyira wakada kufosa chimwe chinhu. Mari yemadhaimondsi vari kurwa zvizvi vari kurwa zvinhu zvese. Mwari ngavatibatsire ngavapinde ndatingotaurawo muchidimbu.
Ndoda kutaura pamusoro pemazigi. Mazigi awa munangagwa ngavavo neplani. Ngavavo neplani chaiyo nokuti mazigi iwo ari kumaramba kufiwa
samana bafiwe isitistoma shandisa vachisundira isu iwo nevana vavo vachitame vachishandisa maus havuvawani kana hwani mwana wavo kana maminista avainoshandisa us anoshandisa zigi vanongosundira isu kwatiri uye vanototi ndotoona kuti polisi yavo ndeyekuti munhu akaita murombo anotongeka savanoda kuti munhu wese ave murombo.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi, kwete kutumira mashoko. Muchirongwa chedu chemagitaro chasvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wenziyo dzechitendero anonzi Tendai Chigiya, anobva kwaZimuto kumasvingo asi akazokurira kuchesa kuMount Darwin. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zizininga weStudio 7.
Zvekuimba izvi ndakazvitanga ndichiri mudikisa zvekuma 4 years 5 years. Ndaimba nevabereki vangu kuchurch kukwaya, so ndichiri mudiki ndaitenge ndiri mukwaya dzevanhu vakuru tichienda chinoita macompetitions emaprovince nemadistrict kuchurch.
Veruzhinji vanotambirana sei nemimhanzi yenyu?
Music yandiri kuimba ndikuona kuti vanhu vari kuitambira nemwoyo yose, vari kuifarira nekuti ndiri kuona malikes ari kungoramba achiwanda, mafollowers ari kuramba achingowanda. Vanhu vari kutaridza kuti vari kunakidzwa nezvavari kunzwa.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi?
Machallenges anogona kuwanikwa sevashumiri vari mugospel industry, yekuti dzimwe nguva unenge uchifanira kupawo muripo kune avo vanoridza, ane maresources anoshanda kuti mimhanzi iyi ibude zvakanaka. So kazhinji kacho kana uchinge uri kuimbira Mwari, vanhu havazozvioni izvozvo kuti pane maexpense aripo anofanira kuti muimbi akavhewo. So vanonga vachiti kana kuti zvekuimbira Mwari zviwanzoda challenge inogona kuinowanika airplay. Zvokuti tinokutendai imi VOA mandipo mukana, nekuti dambudziko rinowanika kumabroadcasters mazhinji kuti uwanewo kuenda nekuti uzonzwikwa kuti ndiwani, ikana yacho hainyatsokuuya zvakafanira.
Vanoda kukubatai kana kuridzirwawo vanokuwanai kupi?
Ndinowanika pamasocial media platforms mazhinji kungoshandisa zita rangu kuti Tendai Chigiya. Mukataipa kudaro munotondiona paFacebook, munondiona paYouTube, munondiona paInstagram, munondiona paTikTok, munondiona even paTwitter.
Mune mashoko amunoda kusiyira vatsigiri venyu here?
Ndinokutendai nesapoti yamunotipa, tinokutendai nekuti muri kufamba nesu. Ngatirambei tichingorumbidza Mwari uyu. Kurumbidza Mwari kwakanaka, ndiye ega akafanira kurumbidzwa.
Chitipaiwo kamwe chete kenzwisa timbokati nhasi Friday kudai.
Ndoda kuti vateereri vanzwe kamboka ndakapedzisira kubuditsa iwo mwedzi uno watiri kubva kubuda uyu, kanonzi Nguva Nemukana.
Kana Mwari vati hongu, hapana anoramba. Masuo vazarura, hapana anovhara.
Manzwa hurukuro yanga ichiitwa naIvan Zizininga weStudio 7 naTendai Chigiya, anoimba ari muHarare. Musakanganwa chirongwa chelive talk manero ano apo tiri kutaura nezvekubatana kweZimbabwe nepasi rose mukucherechedza zuva rekukurudzira kuremekedzwa kwekodzero dzevatori venhau reWorld Press Freedom Day. Sezvo nguva yedu yapera rigaiti tarise musoro yenhau zvakare. Kudomwa kwaamai Pamela Tremond semiriri weAmerica muZimbabwe kunotambirwa nedare reSenate renyika iye. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai mina Standekile Mhlanga.